فايدة عروتي تجيكوا chataita zvaimakiso gara ndikusvotesa shuwa zvaisemesa pana chaidadisa funge ndokurevesa bebi kaunu kaunda chinja saka faita chataita zvaimakiso gara ndikusvotesa shuwa zvaisemesa pana chaidadisa funge ndokurevesa bebi kaunu kaunda chinja ngatidzokera nemunge yakuti usanturire chibebi kaunu kakuiwewe kakabvepi kana waboi kana tora kufa rova sipi waifunga zvichano noperera kupiwe kwairei mausanturere chibhebhi kaunuka kuiwewe kakabvepi kana waboi kana tora neporova sipi waifunga zvichano noperera kupiwe ndikati faita inini ndadeta nekuchengera chandinokumbira kuti usazogechesa melisa ndiwe wandinodisisa kutora feya pamoyo ndakatokuisa handiti ndadeta nekuchengera chandinokumbira kuti usazogechesa melisa ndiwe wandinodisisa kutora feya tokasha ndaifara uchingomotela motela dream power nekufunga nyangwe ndichigesa dream shower rudo rwaso chata yava mhiripiri sawa I think ndakazokupaisira zvemashuwa zvaimakiso gara ndikusvotesa shuwa zvaisemesa pana chaidadisa funge ndokurevesa bebi kaunu kaunda chinja saka faita zvataita zvaimakiso gara ndikusvotesa shuwa zvaisemesa pana chaidadisa funge ndokurevesa bebi kaunu kaunda chinja ngatidzokera nemunge yakuti usanturire chibebi kaunu kakuiwewe kakabvepi kana waboi kana tora kufa rova sipi waifunga zvichanonoperera kupiwe kwairei mausanturire chibebi kaunu kakuiwewe kakabvepi kana waboi kana tora lepo rova sipi waifunga zvichanonoperera kupiwe ndikati faita